vachitaura pavaparura bato ravo vachapmen vati nyika yaenda kumawere zvekuti mari yemunyika yava mashisha chaiwo.
Kana tipinda mumasupermarket muno panotogara munhu pasize pechingwa achichinja price by the minute. Anigaogaraaachingonyora tumasika chinyowani tingopinda vava vachigwa ndizvo because mari haichashande amashisha aya takazvitara kudhara. Unoziva sei? Because nyaya yeekonomi is perception.
Vati vanhu vese vanoda kuvaka nyika vanofanirwa kubatana nebato ravo.
Isusu sechiuze sebato redu hazvina basa kuti unobva kuimwe bato. Kana une mwoyo nepfungwa dzekuvaka nyika uya kutiuze.
VaChapman vati kuondomoka kweupfumi hwenyika pamwe nekushaya simba kwemari yemunyika kuri kukonzerwa nehurumende iripo. Asi vachitaura nestudio 7 mumwe wechidiki mubato reZANU-PF uye vachange vachikwikwidza senhengo yedare reNational Assembly kuEpworth North vataura ikandishaya vati munhu asimudzira nyika ndiva Emerson Munangagwa.
Hoenda here kuma South kuti vane vasina madzaidzo kukambira vanotuma nemhamo kuda kuita mapresident. Kune dhamu rakasiyana pegwa mara rakatochiita 4. Tien Smith akauya akatadza kuri vaka. Miroro ilegi yapera kuvanona Munangagwa. Achibva ipapo ngaaende kumasvingo kumwenezi. Kunovhunza vanhu kumwenezi kuti pamaiona mapfuura maidichi vaidichi kafuta madhongi. Vachibika havo mukwava yavo maraini vachima sezvino kuda kuvhurwa plant iri kugadzira amarula. For export market amarula isiri kungomiwa muno chete. Abva ngaaende kumachisendera
vachitaurawo nezuro vari kumasvingo kwavakasangana nevachange vachivhota kekutanga mutungamiriri wenyika vari mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vakati mapato anopikisa achishanda nedzimwe hurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru senzira yekuti bato ravo reZANU-PF rishaye mavhoti musarudzo dzanyamavhuvhu. Vachitaura pakuparurwa kwebato ravo munyori mukuru weDuze vapishai muchauraya vati bato ravo ndiyo hurumende iri kuzopinda muna nyamavhuvhu.
Pakungoerekwa ZUZ iripo pamunokoma the next government of Zimbabwe. Tinoziva kuti pane vangadhaunda kana kudini asi panopera kuna 23 August the next government will be led by ZUZ president Robert Chapman. Ndostoripo.
Mumwe anga ari pamusangano apa angoda kuzivikanwa nekunzi Charity ati kunyange hazvo vaChapman vachiratidza kuti vane hwaro hwekugadzirisa upfumi musangano wanhasi waratidza kuti havana vanhu.
Bato iri reDUZ president vane muono nekuziva matambudziko ese ari muZimbabwe nekuziva kuti angagadziriswa sei. Mapolisi vanawo asi havana vanhu mastructure chaiwavo.
Asi sachigaro webato iri vamadhoku mashonganyika vati zvouwandu hwevanhu hazvina basa vachiti chakakosha ndechekuti vanhu vachanovhoterani. Vanhu vapinda musangano wanhasi uyu vangangosvika mazana mashanu. VaChapman vati bato ravo rikapinda panyanga richagadzirisa nyaya yemari yenyika, migwagwa, zvipatara, kushandisa zviwanikwa nemazvo kugadzirisa zviri kunetsa munyika zvose pamwe nekuchenesa maguta. Zimbabwe iri kuzoita sarudzo musi wa23 nyamavhuvhu gore rino uye vaChapman vati ndivo mumwe wevachange vachirwira chigaro chemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.